Kongresi yedu yechishanu yebato MDC iri kuenderera mberi nemusi wesondo. Zvisine hazvo kuti sebato takabatikana zvikuru nekuti hatina mari yekuti tinge tichiita zvataishuvira kuita pakongresi iyoyo. Asi nguva yasvika vanhu vemusangano vachauya kuti vange vachiita basa ravo rekongresi, saka hatisi kuzodzora tsvimbo nekuti kudo rabata kumeso.
Tiri kuona kuti kongresi muri kuiita paine kunyunyuta kubva kune dzimwe nhengo dzebato renyu. Tiri kuti muri kuiita musiri kutevera bumbiro remitemo yebato. Munoti
bumbiro rebato takaritevedzera chose. Vanhu vari kunyunyuta vanhu vakatadza kuti vawane rutsigiro. Takayambira tichiyambira zvee kuti kuMDC munhu angofumi uchiti ndakuda kutungamira. Vanhu vasina kutaura izvozvo. Ndo zvinozoitika munhu kana ashaya rutsigiro anozongobatawo pano nepano kuti ange achivhara nyadzi dzavo. Vamudzuri vari kuchema ivavo havana kuwana kana one munhu akasimudza ruoko kuti ngavaite purezidhendi. Vamarara vakaenda kukoti avo havana kuwana kana one munhu akasimudza ruoko kuti vaite purezidhendi kuNational Council. National Council yedu ndiyo inotara nzira yenomination. Vese vavakunyunyuta ivavava, National Council yekutanga patakaita Extraordinary Congress ndoyo yakatara nomination iyoyo ikaitiwa kuNational Council. Tikazoenda kuExtraordinary Congress nemanominations iwawo, vamonzora vakasarudzwa. Vakavadoma vamudzuri vacho ivavo kuti vaite Vice President. Vakavadoma Marara kuti vaite National Executive Council member. Vari president anga asarudzwa nenzira iyoyo. Saka zvinhu zvavanonzwisisa chose.